Don't miss Border Crossing every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina chikunguru 16 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095. Urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget kana kuti mid-term budget review hunotarisirwa kubudiswa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi vaviri nevashanu vakabatwa nechirwere checoronavirus nezuro, zvichireva kuti munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere ichi. Pane vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vatatu vakabva kuSouth Africa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakachitapurirwa muZimbabwe. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamakumi maviri. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pari zvino mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 395. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nemashanu 95,000. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu 625,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine gumi nevatanhatu 316,000. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanhumwe 13,797. Kutare zvemari muzvinafundo Mturi Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget pakati pegore kana kuti mid-term budget review. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vaNcube vanofanira kunyatsojekesa kuti nyika yananga kupi munyaya dzezveupfumi, sezvo iko zvino waita kunge basket ratizerai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU-PF vanoti vaNcube vane mutoro wakakura.
VaNcube vanenge vane chikomo chavakatarisana nacho chavanofanira kuti vakwire, nekuti tikatarisa kutangira kumaprices mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, poita yatinoti inflation iri kuramba ichikwira. Saka pavari kuita mid-term policy review apa, tiri kutarisira kuti vangaisa mamezures ekugadzirisa maprices kuita confidence improve mumarket, nekuti maprice kuramba achikwira kwaari kuita zviri kukonzera kusagadzikana. Vakatarisa kuti vashandi vakutarisirwa kubhadharwa mari yakati wedzerwei, vamwe vakutarisira kuti vabhadharwa maus dollars. Saka vaNcube vanofanira kupagadzirisa ipapo.
Vativo budget rose rave kuda kuongororwa patsva.
Tinotarisira kuti vatarise yatinoti budget review, nekuti mafigures ekutanga kwegore nepatasvika pano exchange rate kufamba kwayaita zvakureva kuti dzimwe mari dzadzakaiswa pabudget hazvichakwanirani. Ndekuzomiswa kwakambozoita economy nelockdown yenyaya yeCovid. dzimwe mari dzaita kutarisirwa dzichange dzichipinda muekonomi hadzina kupinda nekuti vanhu vakazombogara about 3 months vasingaendi kumabasa saka zvinhu zvokuti zvakuda maadjustments ekuti vatarisana navo kuti zvingagadziriswa sei
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotenderana nemaonero aya vachiwedzerawo kuti
saka hapana nyika inogona kubudirira kana pasina currency or macroeconomic stability saka zvazvakakosha kuti waunze matano anoita kuti muwe nekugadzikana munyika matingati macurrency reforms but kuti macurrency reforms ange achiva sustainable panofanira kuwane kuwirirana pakati pehurumende pakati pemabhizimusi pakati pemacitizens pakati pevanoshanda matrade unions vashandi ne pakati pe even vanoshanda vari mu informal economy wanozo saka zvakakosha kuti pave ne consensus in terms of nature yemacurrency reforms atikuda anoita kuti pave nekugadzikana pazvino munyika
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti vashandi vave kuda kuti vanxube vabude pachena pakushandiswa kwemari kuti nyika ichaenderera mberi ichishandisa dhora rayo here kana kuti kushandisa dhora rekuamerica
vamutuli nxube vaka vanofanira kuva vakatoona kuti mhepo iri kuvhuvhuta ichienda kupi mamiriro yeufumi wakamira sei zvinofanirwa kuitwa ndezvipi maketi yatotaura yega kuti iyo zvino nzira yatinofanira kutora inzira yokuti tinofanira kuva chichishandisa American dollar economy yese zvayo chikerere
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vativo nyaya yemari inofanira kugadziriswa
Tiri kutarisirawo zvakare kuti paitwe ma tax concessions kuti mari yemutero inotererwa nemakambani kana inotererwa nevashandi idzike nekuti makambani akaomerwa vashandi vakaomerwa kunyanya kuburikidza nezvanga zvichitika maererano neCOVID-19 nekuti makambani mazhinji anga akavhara iye zvino achiri kutanga kusimuka saka pakagadziriswa ipapa zvinobatsira kuti makambani arerukirwe uye vashandi varerukirwewo chimwe chatiri kutarisira ndechekuti nyaya dzeinflation dzigadziriswe patorwe matano yekuti inflation yedu idzike nekuti pairi pakanyanya kusimuka over 700% inflation inoita kuti zvinhu zvakawanda zvisashande zvakanaka mitengo inenge ichikwira mari dzinotambirwa nevanhu dzinenge dzisingakwani makambani anenge achidhurirwa nezvinhu zvaanoda kutenga kuti vashandise mumakambani avo
kusagadzikana munyaya dzezveupfumi kwave kupa kuti mauto nemapurisa agare akadzipakatira nekutyira kuti vanhu vanogona kupandukira hurumende ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
Mende yakazivisa nechitatu kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095. Mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi avo vari kuBritain vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi zvikuru muvanhu vagara vari munyika richanetsa kudzivirira nekuti vanhu vanga vasiri kutevera zvakadzama mitemo yekuvhara kumeso pamwe nekugeza maoko ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
ndingangoti manhamba dzatiri kuona kuZimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkriza and mukuongorora kwedu zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhidha uku. Vazhinji vanga vasiri kutevedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo. Nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kunotengesa padiki pandatengesa ipapa musika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingava nezvekudya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hurumende yanga ichiita zizengenene pakukontrola chirwere ichi, kunyanyanyanya makwanandaini centers. Yeuka pachirongwa chino takataura kanenge kakati wandei kairi katatu chichema nekuti makwarandaini centers ekuZimbabwe haasi kunyatsa kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabatwa nechirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira makwarandaini center tichiti asi manhamba aya makwirira ari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda makwarandaini centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma shoma evanhu vaitaurwa vachinzi abatwa nechirwere checoronavirus asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori muno kuti aiwana kubva hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndo zvakava mucherechedzo wokutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta.
Ko, panyaya yekuti vanenge vakasangana nevanhu vane COVID-19 vagozoterwa vachionekwawo kuti vari sei, inganzi contact tracing, muri kuonawo pave neshanduko here?
Vanogona ngavawedzera zvavo asi hazvisa zvanyatsosvika chaipo, nekuti kana mukaona kuti vazhinji vamwe vari kunotestwa vanenge vachitestwa nekuti pamwe ane zvaari kunzwa, hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vakasangana navo. Nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu abatwa nechirwere chekorona azouya ega nekungorwara, tinenge taakumashure nekuti mukarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zviri nyore. Mukatarisa mafambiro anoitwa kuZimbabwe, vanokwira makombi, vanokwira mazupko anenge akatsvinikidza nayo. Ukapinda muzupko uine chirwere checoronavirus chikatapukira kuvanhu vairi vatatu, vairi vatatu vavo. Saka panopera svondo chirwere chinenge chatekeshera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Saka hurumende ipapo iri kumashure inofanira kuti vakwinye masoksi ipapo pakugadzirisa nyaya yekuti contact tracing, munhu abatwa nechirwere chekorona ngationi vanhu vese vakanga vasangana navo. Kana vasiri kurwara ngavaiswe kuisolation, ingava isolation yemudzimba mavo, asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambi fambi vachitapurira chirwere kuna vamwe vanhu vasina.
Dr. Mnazi, tinonzwa vamwe vazhinji awanikwa aine COVID-19 asi ukamubvunza munhu iye anenge achitaura kuti handina pandiri kunzwa, zvinokwanisa here kuti munhu awanikwa aine chirwere ichi asi asina zvaari kunzwa?
Pacoronavirus ukatirangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavirus iri ritoripo nanhasi, nderekuti kukontrola kwayo kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa. Vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa, inonzi asymptomatic transmission, asi achikwanisa kutapurira mumwe zvirwere. Saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti ngenyenu, asi coronavirus ainayo ototesta positive.
Avo vange vari Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Kunyange hazvo sangano rinomirira varaidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richifadzwa nekubvuma kumbomiswa kukuvhura kwezvikoro kwakaitwa nehurumende, munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vanoti hurumende ngaitore mukana uyu wekuwirirana kwayakaita nevarayiridzi kuti ishande nevarayiridzi mune zvimwe zvizhinji zviri kukurudzirwa nevarayiridzi kuti zviitwe, vachiti kana mativi ese achiwana paanombowirirana seizvi, chiratidzo chekuti kana vanhu vakateererana vanogona kubvumirana muzvirongwa zvavo.
Isu sesangano romirira varayiridzi kumaruwa tatambira zvikuru nyaya yataurwa nehurumende kuti wanika wachapostipona kuvhurwa kwezvikoro, nekuti iyi ndonyaya yataigara tichitaura. Saka tinotenda, tinotambira zvikuru danho iroro, asi panguva ino zvekare takuti takufanira kuisa musoro pamwe chete tigadzirise kuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka, tichigadzirwa yakakwana kuti panguva inozovhurwa zvikoro denda iroro rinenge risingazokwanisi kutapurirana.
Inini sevarayiridzi kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, nhano yamava kutora ndeipi?
Tine imwe nyaya yatiri kumhanya nayo panguva ino, iri nyaya yemuhoro, nyaya muro nyaya tikumanya nayo izvezvi tiri mbishi kutendera ma district education yese tichiratidzira tichiisa nhunha dzedu nekuti nyaya muro haisi kudzoka kumashure washandi havana cheuwiri varairidza havana cheuwiri saka tiri kuti vanoda kuti vange vachipiwa ma US dollar saka tcharamba chidaro kusvika zvehurumende yateerera sekuteerera kwayaita panyaya yekorona iyoyi
avo vange vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Robson Chere vari parunare kuHarare ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mapepa nau anasi. Apo mamiriro akaita zvinhu munyika achiramba achipa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukurudzirwa kuti vaite hurukuro nemapato anopikisa kubatsira kugadzirisa zvinhu munyika zvikuru sei nyika yakatarisana nekuratidzira kukuru pakupera kwemwedzi uno. MuHerald mune nyaya inoti gurukota rezvedzidzo yeprimary neyesekondary vaCain Matema vakaudza paramende nezviuro kuti kunyorwa kwebvunzo muna Mbudzi November gore rino kuchazivikanwa mushure mekunge hurumende yagutsikana kuti matano ayo ekumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 ari kubudirira. VaMatema vakati havagoni kutaura kana vana vanonyora bvunzo dzegrade 7 neO level neA level vachanyora bvunzo dzemuna Mbudzi gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majongo akandimire nevamose kuStudio 7 ko ndoda kungotaurira zvangu ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa31 munhu wese mustreet whether uri kumusha whether uri muHarare pese pauri munhu wese ngabude apinde mustreet hatidi corruption tingarambi tichisekerera zvinhu zvakaora zvakadaro so 31 July munhu wese mustreet.
Mamuka seiko paStudio 7 apo ini ndoona kuti kuratidzira uku vanhu nga vatonoratidzira kozi hurumende iripo yaizi zvainoita izvezvi vashandi vehurumende vanotambiriswa mabhondi apa haiwakiri vashandi wedzimba dzekuti wagari munhu ari kuda mari yerhenda ari kuda maizi apa kuti utenge yusa pei yese iri kutenga 50 yusa apa ari kuda chikafu chekuti udye saka hurumende iripo haina kana umborongeka
teerero Studio 7 izvizvi zvakungoda nyashanda kumwari mukati izvi chingaite zvishamisere zvokuti hanzi vanhu vari kungosungwa shungurudzwa inhaya yekuti vanhu vari kunzvinzataure zviri kuitika nayo iri kwechete vanhu ngavasati hurumende hurumende ngavanhu ngavatare chokwadi tiye Mnangagwa ndozvinongodiwa chete ndiye Mnangura zvino takurimemba mashoko anhina neusunjamisa aya sekuti munhu anotunga vanhu ndiye anenge asarudzwa nevanhu ivo vari kuenda kunonyoresana bvunza vari kunatsowana mari yache hapana kuivana komishikana namunzora wache vangu aende kwaanonyoresana wacho ngaaende muzvipatara anorapa andi vakati hanzi ZANUPF senza yega munhu ini muparliamendi kaishandezvo.
Makadii makadii kuvashamarari veStudio 7 vana mukoma Chonga nana mukoma Blessing ini ndinotosapota vanda kunoratidzira musi wa31 kuti avaratidzire totoshavawo kuti toenda sewo kuno nehowandi kwedu kunototori kuvanhu vanotosvika kuma300 kuti aidaa tinowedzerawo nhamba iyoyi saka totoshava kutoti toendawo sei nekuvha kwawo kwamabhodha tiri kuno kumupumalanga sarangu ndonzi neyachirima saka aidaa kuti tinoraidzira zvamasi taidaa kuti tinobetsera vanhu vari kuzimbabwe mukuratidzirawo kuzvinomutsindo chaiko musi wa31 July havaramba vakashinga because tikasatosinga avo masoja anotitungamira vasina vanda vachikoro Zimbabwe vona henesu tiri kutotambura tiri kuno kusouth africa totodawo kutoti tigare kumusha ikoko asi kuti nemaomero akaita zvozvi kuzimbabwe toshava kuti toenda sei.
Makadini makadini makadii vashamarari veStudio 7 handinga kunongedzine mazita neuwandu hwenyu asi ndoda kungo kumhorosa ndichiti stay home stay safe mongoitawo kazviri kutaurirwa vamwe kugeza maoko nekuita zvese. Ndine nyaya diki diki yandoda kutaura musi wa31 kuti kuratidzira kuchava kuriko asi tisapembedzani vamwe muchizopinda madziro tangisa kutangira nadziro ramwe vamwe musingazogoni kuripedza Kana tati tese ngati shingi, munhu wese ngashingi. Kana tati tese ngati batani, kati batani kutsirane shingi shichi. Kwete kuti vamwe munozohwanda, kana kuti vamwe munozoita vananyati, munozobudikira mhaku ikoko, vamwe mhaku nzenga, vamwe mhaku kuzungunika. Aiwa, aiwa. Aiwa, kunaka kwechinhu kunakira tese, kuipa kwechinhu kuipira tese. Tese tiri kutenga mushopo hwangu. Kuramba unu wanyati, number one. Number two, ngatite moyo umwe. Kana takuwara, ngatikuare itesi ni wandu. Ya, ndatenda hangu, inisi imba, ndatenda zikuru.
Kwazwai, vashamarari vese vestudio 7, ndokutenda ini zvakanyanya nebasa ramunotibatsira rakanaka. Aiwa, ndiri kuda kumbotaura zvangu pamusoro pemasoja edu nemapurisa. Kuti aiwa, nyika yoparadzwa here kusvika pokupedzisira makangobata maAK-47 enyu. Taivo kuti nyika isununguke, masoja nemapurisa tendeukai, chinotova chikumbiro kwamuri kuti tendeukai vomubatani. Newe ruzhinji sezvakaitwa kuMalawi tiwane rusununguko tidzoke tishande munyika dzedu. Aiwa, chinotori chikumbiro nokuti hei zvakatiomera kuno kwatiri kunoku. Kudai nange mapurisa awo zvishuwa tikumbirisaiwo kuti aiwa musashandiswe zvishuwa. Mungambaiti munhu mungatenzi ndai mundotora munhu kana kuchipinge kubva Harare nokuti wataura pasocial media kutaura zvisingafadzi hurumende, asi vanoba mamirionzi nemamirionzi vasingateverewi. Aiwa, mapurisa emu nemasoja, chinzi zviri kunyasha. Mutitunga, mutigumirewo, mutisunungure. Aiwa, ndinokumbira panguva ino zvishuwa kuti musi wapetu wauya, mugonerewo kutevedzerawo zvese zvinodiwa panenge pachiitwa demonstration yekuti zvinhu zvifambe, nyika isununguke. Aiwa, ndatenda zvangu. Zita rinoitwa Comrade Chanduku.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere cheCovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Imwe kambani, Moderna, yekuCambridge mudunhu reMassachusetts muno muAmerica, yakazivisa nezuro kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCovid-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Moderna nevakuru vezveutano muhurumende yeAmerica vanoti vave padanho rekupedzisira rekuedza mushonga uyu pavanhu. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanotudza pamusoro pemushonga uyu.
Mushonga uri kuranwa trial ne Moderna unonzi mRNA-1273. Saka kuti vanhu vasakanganisika kudzivisa, ngatingouti 1273.
Ndovei mushonga uyu?
Inhomba, ivaccine, mushonga unotarisirwa kuti kana ukabaiwa mumunhu unokonzera kuti munhu agadzire masoja emuviri anoita kuti akwanise kuzvidzivirira kana kuti kuresponda kuCovid-19. Saka senhomba yega yega, kana munhu anenge abayiwa mushonga uyu mwiri wake unobva waziva kuti mune chaiswa munomu wogadzira masoja wokurwisa ichocho zvinoreva kuti unenge wava ne kasha unoita kuti kana ukazo expose kwa ku COVID-19 mwiri wako unenge wava kutoziva kuti chinhu chakashata wotanga kuzvidzivirira nekurwisa utachiona weCOVID-19.
Imimi neruzivo rwenyu, pane tarisiro yakadini pamushonga uyu?
Pari zvino tingati hatisati tasvika tekutingarove dendera. Mushonga uyu wakada kufanana neumwe uri kutestwawo zvakare neimwe kambani inonzi Pfizer. Tataona pari zvino ndezvekuti hongu mushonga uyu unobatsira kugadzira masoja anozvidzivirira. In other words, muchirungu tingati wakaestablisha a decent protection against the virus. In other words, waka built immunity, waka built a masoja, akaita kuti muviri ugadzire masoja ekuti panozouya COVID-19 virus muviri unobva waziva kuti chinhu chinofanira kurwiswa, hatifani kuchitambira mumuviri, wozvidzivirira. Asi pachine mibvunzo yakawanda. Wekutanga mubvunzo ndewekuti protection iyi inolasta for how long? Uye hatisati taziva kuti pasainzi kana kuti pakunzvera kushanda nesimba remushonga uyu, tinoda mushonga une simba rakadini kuti pazosvika pakuti kana munhu akasitwa exposed kuthe virus yeCOVID-19 haakwanise kurwara. Ndo mubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri ndewekuti mushonga uyu uri sefi here? Pari zvino pavanhu vakatestwa, nekuti vanhu vanga vasina kuwanda vanga vari vanhu 45 chete, uye makore avo anga ari pamakore anobvira 18 achisvika pa55, zvinoreva kuti ndo vanhu vanotarisirwa kuti vanenge vaine utano hwakasimba. Tichazoona mamwe masvondo maviri ari kuteera. Moderna icharilisa mamwe maresults evanhu vati kurei, vanhu vati kurei vanenge vachitarisirwa kuti utano hwavo hwagara hwakadzikira. Saka ikokoko ndokuchatiratidza kuti kana utano hwemunhu hwagara hwakadzikira, iwo mushonga unobatsira here zvakanyanya sezvataona apa. Asi sezvandataura, hatikwanisi kurova bendera pari zvino nekuti pachine mibvunzo yakawanda inoda kuanzwa.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Kambo kavo mbereko yakaramba. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere checovid-19 kurukota rezvemari muzvinafundo Mturi Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebhajeti pakati pegore tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.